Hazvino chanisa kuti maresults akabuda akadaro kuchinzi ndi vanhu vakasikamiswa izvo vane higher level infection kupfuura vanhu vasina kusikamiswa izvo nekuti circumcision iri kuitirwa kuti tidzivirire utachiona HIV. Saka zvinoreva kuti kudzivirira kwacho hakupo. Chimwe chikonzero chemaresults chingangove chekuti vanhu vakasikamiswa izvo vanopedzisira vakufunga kuti havachabati utachiona HIV. And then uzozorekera kushandisa macondoms vachifunga kuti vari protected. Zvinokosha kuti information yakazobuda pachena because hurumende ichazotarisa kuti chii chiri kuzvikonzera uyezve chii chaingaite kuti maresults process yecircumcision iite nani.
Tichitarisawo iwo makore evanhurume pakati pe15 kusvika 49 ingava here age group kana kuti chitsama chamungati ichingange chiri chinenge chichiri kuzvinzwa munyaya dzepabonde idzi?
Hongu, age group iyo ye15 49 iyo yatinogara tichiongorora gore rega rega because ndiva kuri kuziva resexually active or potentially sexually active isampling population inogara ichitorwa nehurumende makore eso.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kunzi yakashandisawo makondomu akawanda kudarika dzimwe nyika pasi rose makore mashanu apfuura. Izvi zvingange here zviri zvekurakidza kuti vanhu vemuzimbabwe vaakuziva kunaka kwakaita makondomu mukuchengetedza kana mukuzvidzivirira kubva kuHIV AIDS?
Ndizvo zvazvinoreva kuti mazimbabweans ari kuona kukosha kwemakondoms pakudzivirira HIV and AIDS. Uyezve population yemuzimbabwe hazvinetse kuti uitsanangurire kuti izvi tiri kuzviitirei. Sevanhu vakafunda vese vanozviziva zvokuti okay, kana tichishandisa ichi tingadzivirira chirwere ichi. Zvinotaridzawo kuti maefforts ehurumende nemapartners avo ekudzidzisa vanhu kukosha kwemakondoms ari kubudirira. Translation yeizvozvo ndeyekuti mapercentage evanhu vari kunzi vane HIV infection, HIV prevalence neHIV incidence yakudzika. Makore ese saisivawo yanga ichiramba ichidzika.